Vama wevaramba chikumbiro ichi vachiti vaozwe James Chitere vakatarisana nemhosva yakaomarara saka vakaregwa vachienda kumba vangakanganisa kuferefetwa kwemhosva iyi uko kuchiri kuenderera mberi. Vama wevaramba zvakare chikumbiro ichi vachiti musungwa angawira mumukano wamamupere nevatsigiri vezanupf saka vachamuchengetedza muusungwa kusvika musi wanyamavhuvhu 20 uko vachadzoka kudare zvakare. Mutongi wedare atiwo nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichienderera mberi munyika nokudaro vaona zvakakodzera kusapa musungwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi rimwe remagweta ari kumirira vachitere varangarirai mubata vaudza Studio 7 kuti vachapikisa nyaya iyi kudare repamusoro svondo rino.
Okay, mutongi wedare ati nyaya yeestate yavapirwa navamuchusisi yakati simbei saka vari kuti izvoni iye musungwa haana kunge aburitsa zvakare marambiro ake mhosva anogutsa zvakare vati maelections achangobva kupera saka vari kuti izvoni iye vanhu kuda vanenge vasati vanyatsogadzikana tikamuburitsa matare zvekuda anga vanhu vangazoshaya ruvimbo nematare saka vaona kuti izvoni pamwe zvakanaka kuti anga ari mukati ndo matongero aaita. Tine tarisiro yekuti nyaya iyi tichaendesa kumberi kuhigh court nokuti tiri kuona sekuti mutongi haana kunge ataura zvinogutsa. Kana pachiitwa nyaya yebheo hapanyanyotarisirwa kuti munhu angafanire kunge ari kuramba mhosva nekuti hazvizvo zviri kutariswa ipapo. Chiri kutariswa ipapo ndechekungoti izvoni munhu anokodzera here kunge achipiwa bheo, hakusi kutongwa kwenyaya nokuti haasati abatwa nenyaya. Saka tiri kuona kuti kodzero dzake dziri mubumbiro mutongi haana kunge adzipa chisimba razinofanira kana kodzero yadzinofanira kupiwa.
Vachangobva kusarudzwa zvakare kuti vamirire mutasa sendra mudare reparamende kunova kwakaitika izvi vatrevha sarowaka vemdc alliance vanoti vanoshushikana nekunyimwa kwaita vachitere mukana wekutongwa vachibva kumba.
Tirwadza semhuri yekwamutasa mutasa sendra nekuti mukana webheo mukana uri mubumiro remutemo unopiwa nyango vanhu vakaponda vanhu nyango vakarepa vanhu nyango vakadi nekuti munhu haasati abatwa nemhosva. Saka taitarisira kuti magistrate wedu achacherechedza kodzero idzodzo dzinopiwa mwana umwe naumwe muzimbabwe. Asi hatizonyanyedu kushamisika nemaitiro amagistrate aya nekuti tinozviona nguva dzakawanda kuti vanosungwa vari vekwemdc havabatwi zvakanaka nematare edu kazhinji tinozotoponera kuhaikoti. Saka taakungotarisira kuti nyaya painokwidzwa kuhaikoti kunova kune majaji anenge anonyatsa kuverenga mutemo asingarerekeri kune zvematongerwo enyika ozi asanowana mukana wekuti abude. Ndoti chiri pachokwadi chatinoziva ndechekuti haasiri akapara mhosva.
Mudare manga muzere nevanhu vanosanganisira shamwari nehama dzemusungwa vatsigiri vemdc alliance vaongorori vesarudzo vanobva kuGhana America pamwe chete nemasangano akazvimirira. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.